Chiria kanaka unende pi, uya uya kumakore, kana ndichienda kumakore, kuti ndifanane nemakore. Chiria kanaka unende pi, uya uya kumakore, kana ndichienda kumakore, kuti ndifanane nemakore. Chiria kanaka unende pi, uya uya kumakore, kana ndichienda kumakore, kuti ndifanane nemakore.